Ineni nemavelis mhlanga nyahuye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gumiguru 1 2019. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotura mashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika achikurudzira runyararo pamwe nekurwisa uori. MPC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inobuda muparamende apo mutungamiri wenyika anga achitaura paurongwa State of the Nation Address. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzovheya mashoko ava Munangagwa pamamiriro akaita zvinhu munyika. Madhokotera makuru pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association anoudza hurumende kuti achange asingaendi kubasa kutanga nemusi wechina gumiguru 3 sezvo hurumende yatadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kune vechidiki mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ayo vataura muparamende pasi peurongwa hwavo State of the Nation Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.